vachitaura pagungano reInternational Business Conference yegore rino kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi vachiwenga vati urongwa hwekugadzirisa nyaya yekuti zvive nyore kuti vanoda kusima mari munyika vakwanise kuvhura mabhizinisi zviri nyore kwave pamusorosoro. Vati senzira yekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakosha kuti nyika ive nemitemo yakanaka yakajeka uye hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakadaro.
In order to sustain our economic growth and development agenda,
tikwanise kuva nebudiro yeupfumi inoramba ichienderera mberi munyika, hurumende yakazvipira kuti pave nemitemo yakanaka uye yakajeka. Pamusoro peizvi, zvakakoshawo kuti hurumende vemakambani pamwe nevemaindastri vashande pamwe chete pakuve nezvirongwa zveresearch nedevelopment zvinobatsira kusimudzira mashandiro emabhizinisi nemaindastri.
Vachiwenga vati hurumende iri mushishi kuedza kumutsurudza maindastri emuguta reBulawayo nekune dzimwe nzvimbo munyika pamwe nekuita kuti kuvhurwe maindastri matsva. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende vemakambani pamwe nemaindastri vaite maonera pamwe panyaya yekuvandudza mashandiro.
Sezvinozivikanwa nevakawanda, maindastri akawanda ave matangwaza uye mamwe ane michina yakachembera nekusakara. Izvo zvinoita kuti maindastri aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka. Nekudaro zvakakosha kuti timutsurudze maindastri edu nekuve nemushandira pamwe pakati pehurumende nevemaindastri.
Mushure memashoko avachiwenga, vanhu vange vari pamusangano uyu vapiwa mukana wekubvunza pamwe nekupawo pfungwa dzavo pamusoro pezvange zvataurwa nemutevedzeri wemukuru wenyika. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vaselani Jabangwe vati vanotambira urongwa hwehurumende hwekuedza kumutsurudza upfumi hwenyika nekukwezva vemabhizinisi ekunze kuti vasine mari munyika. Asi vati vanoshira kuti kuisa pfungwa dzose panyaya iyi kunogona kuzosiya mabhizinisi emunyika akawanda ari pachena. Izvi zvatsigirwawo naamai Nyepudzai Nyangulu avo vati ishuviro yavo kuti hurumende ive neurongwa hwakajeka hwekuita kuti mabhizinisi kunyanya madiki emadzimai ashande asingasangane nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Zimbabwe iri open for business. Ko mabhizinesi ari kuvhara aya kunyanyanya zvakatarisana nemadzimai ndo pane kushungurudza kwakanyanya. Chikumbiro changa chiri chekuti vaongororewo vaingenje ivava maregulatory authorities, malocal authorities vatarise vakurukure kuti pane zvavanokwanisa kuita here kuti vareruse mumwe mitemo yavo nekupa hwaro malocal business people and business women kuti vakwanise kubhadhara zvavanofanirwa kuti vabhadhare kwakasiyana-siyana asi vachipiwa mukana wekuzviita zvisingavamanikidze kusvika pekuzovhara.
VaSimon Bere avo vange varipowo pamusangano uyu vati kunze kwekuve neurongwa hwekukwezva vanosima mari munyika zvakakosha kuti hurumende inyatsobuda pachena pakuti inotevera gwara ripi munyaya dzezveupfumi.
Tinofanira kunge tine yatinoti model, urongwa hwedu isusu hwekuti toda kuzvifambisa sei. Kana tadaro zvinozobatsira kuitira kuti kana vanhu vakutsvaga mari nevanouya kumari vaivai vanouya vachisikopinda muzvinangwa zvatinenge tagadzira isusu. Zvakafanana na China, tinoziva kuti vana China vane mamodho avo eikonomi. Vana Malaysia vane yavo modho yavanenge vanayo. Iye zvinoizvo tikanga tichifamba tikabvunzwa kunzi saka muri kuvaka sei ndeupi hwaro hwamuri kushandisa kuvandudza upfumi hwenyu, tinogona kushaya kuziva kuti totaura kuti chiti zvino.
Musangano weInternational Business Conference unoitwa gore rega rega sechikamu chezvitf uye unopindwa nevanhu vakasiyana siyana kusanganisira vakuru vakuru mune zvemabhizinisi nemaindastri. Gungano rezvitf rakatanga nezuro uye richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.